Onye ya buda mdari nasi ndee gudara, ndee gurera pera, Dr. Tokozani Kube, anga katiende ku Constitutional Court, akino sungisa Speaker of Parliament. Paipa akanzi abi from Parliament, ndi anachamisa wangu mpavaka mzinga ku MDC, ndee bukatawala na Speaker, anachamisa pati ya wando babu nisa imu. Saka nye ya kandiswa ku Constitutional Court. Asi haina wakwanisa kuzika nekuti vanga vasina kutipa date. Vakazotipa date zvekuti tinonzeka nyaya maelections atopera. Saka tasvika kuna dare rega pachezvaro kwete kuti pana noya anga ataura vakatanga kuti titaure kuti ndada kuti nyaya inzike seiko. Iye paramendi yacho Toko Kube yaanga achiti yakamudzinga yakatobviswa kudhara kuti anonyiwa paramendi. Saka takamboita nharo pamutemo tichiti nyangwe nyaya iri yekuti paramendi yacho yakabviswa. Ingoitongei chete kuti zobatsira ramangwana. Saka ndozvavakati hamirai timbofunga bari hatina kana kumbopinda munyaya yacho kuti tii nyaya iyi zvakamira sei. Saka zvavaya vachiramba nhasi ndezvekuti vaya unoramba kuti hatisina kutaura nenyaya iyoyo yakatonariswa kudhara. Ndozvavari kunzi vadismiss. Havasuti vati haana nyaya haana kana zvekutaura. Vangouya unotaura. Haangatirambi hatichadi kutonga nyaya yekuti Toko Kube anga achimangara akademesi Speaker of Parliament.
Izvi hamuzoone here zvichikanganisa dzimwe nyaya dziri mumatare dzakanangana neutungamiri webato reMDC?
Zvina zvazvinokanganisa nekuti nyaya yeutungamiri weMDC yakatoagiwa itori kudare rakasiyana nedare iri. Dare ranhasi iri iConstitutional Court. Dare rakaenda nyaya iyi iyayi yatiri kutaura nezvayo yakaaita kudare yaibuda pamaredhio nepamaTV idare rinonzi Supreme Court akatosiyana. Zvekuconstitutional court zvanga zviri zvekuti aiti kodzero yake yepaconstitution yekunge ari member of parliament yanga yakakanganisa na Speaker of Parliament. Ainga itori nyaya pakati pake na Speaker of Parliament. Ava vepati yake imwe vaingobatanidzwawo nekuti pamutemo kana ukaendesa nyaya inobatwa umwe munhu unofanira kungomuisawo pari respondent. And then iya yakamirirwa nevanhu tizonzwika vati judgment yabuda sei inyaya yekuti ndiani chaiye aifanira kunge ari mutungamiriri weMDC pakafa vatsandiro. Iye ndiye takamirira yakatoagiwa takatoita maargument. Saka hazvina kukama matare haatarisi kuti danhasi tadai vanotoenderana nenyaya sekuuya kwainenge yaita.